Mutongi wedare repa msoro, vata wanda chitapi, vatura mutongi wekuti mutongi wedare la Major Street, amai mare wana zo gofa, vaka kanganisa nekunyima kwa vaketa chingono mkano wakubadara mare chibatiso, vashiti muno ano garashpara mosha, mumutongo wavo, vashitapi vata amai gofa pamwene vachuchisi venya ya rupomiru wa chingono, yeku viringiza mafambisiru venya ya matare, vaifandira kuongorora kuti chingono aninyaya ya kabatuwa na yo yere, kwete kutivango timunu ii uromori pasina umbo, vashita api vati chingono achatongwa achibva kumba ari pazviga zvakatarwa nedare pane imwe nyaya yari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati saka nokudaro hana imwe mari achabvisa semari yechibatiso rimwe remagweta achingono vagift mtisi vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare
judge vatendera nesu kuti hopo chingono anofanira kunga apiwa bail. Asi pa mtongo wao judge vazoti anafana kupiwa bail achishandisirwa ma conditions akanga ainawo pa bail rekutanga nekuti nyaya yekutanga yanga yakati ine uremu pane akutongerwa iko zvino saka nokuda kuti haana ku breach ma terms ainawo iye ndiye angatolusa kana aka violate saka anzi anongoramba ari pa bail nema conditions anga ainawo pa bail rekutanga. Asi pazodzerwa chimwe chikamu chekunzi haafanirwi kushandisa Twitter kana any social media platform kutaura zvinozvidza kana kusvora dare kana kuti the judicial system.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevatori venhau remisa Zimbabwe vatavani moyo vati vafara nekusunungurwa kwachingono asi vati aisafanira kusungwa kubva pekutanga.
Semisa Zimbabwe zvinotaura kuti basa rekutapwa kwenhau ibasa rinopiwa nebumbiro remutemo wenyika wenyu. Ibasa risingafaro kutorwa nani zvake nekuti bumbiro redu remutemo roti kana makuda kuti murambidze vatapi venhau kuita basa vakasununguka munotsvaga yatinotiyo pachirungu referendum kuti zvibiswe mumutemo kasisi nyangwe kana zvichingove mumutemo zvofarwa kuchengetedzwa saka isi totaura kuti vachingono vari kufira nhau yekuita basa ravo nemazvo rekubuditsa uori muhurumende naizvozvo zvinofarwa kuti zvionekwe sezvazviri uyezve titsigire vachingono tose sevana vezimbabwe kuti kumbunyikidzwa kwavo kusaramba kuchingove pamusoro pavo chete kasi kuti vakwanise kudzoka kuita basa ravo vachishandisa matowa ose avanokwanisa kunge achishandisa.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa avo vanga varimowo mudare pamwe nenhengo dzebato ravo paturwa mutongo uyu vati kusungwa kwakaitwa chingono kunoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe nyaya dzepopoto kana kuti kupokana kwatakaita nenyaya dzesarudzo dziri kuramba dzichienderera mberi ndosaka muchiona pari kusungwa vatapi venhau. Haifani kuva mhosva kutapa nhau. Basa remutapi wenhau, basa remupi wenhau zvakafanira nekufadza mutengi wehwava. Unofanira kufadza mupi wenhau. Saka zvinoitwa kunana hopo zvatiri kuona zvinonyadzisa kuti une mutapi wenhau ari kuzvambaradzwa nokukanganiswa zvisina mhaka. Ndosaka tiri panhau tifanira kunge tiri mumatare dzemhosva. Tifanira kunge tichinyora nokuona zvaari kunyora nokuverenga zvaari kunyora. Saka izvi zvinongotiratidza dambudziko riri munyika kuti chibharo chazara munyika chiri kwese chapinda nokubata nhongonya munyaya dzemaprofesheni akaita semajournalist.
Hatina kukwanisa kutaura nevakafano bata chigaro chemutauriri wezanu PF vapatrick Chinamasa kutinzwewo divi ravo panyaya iyi asi vachinamasa vakaudza vatori venhau pakatumwa nhume nemutungamiriri wesouth africa vasirio ramaposa kuti dzizoona mamiriro akaita zvinhu munyika kuti muzimbabwe hamuna dambudziko zvichakadai mukuru anoona nezvekutaura kwakasununguka musangano reafrican commission on human and people's rights kana kuti special rapporteur on freedom of expression and access to information in africa amai Jamesina King vazivisa pamusangano wechimakumi matanhatu nechinomwe wesangano ravo kuti vakanyorera vamunangagwa vachitsutsumwa nekusungwa kwachingono. Amai King vati vatori venhau vane basa rakakosha rekuzivisa veruzhinji zvinenge zvichiitika asi nguva zhinji vatori venhau vanotyisidzirwa kusungwa zvisina tsarukano pamwe nekusungurudzwa uye dzimwe nguva zvinogona kupedzisira nerufu. Chingono akatarisira kutanga kutongwa musi wazvita 7 pamhosva yekutanga yekukurudzira veruzhinji kuti varadzire zvine mhirizhonga mukati uye mhosva yechipiri haisati yatarwa zuva rekutongwa. Paakambosungwa kekutanga, Chingono akagara mujeri kwemazuva 45 achinyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Zvichitevera kusunungurwa kwaitwa nhasi, Chingono anga ave nemazuva 10 ari muusungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.